Good evening, Zimbabwe. This is The Connection, your number one youth forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, May the 29th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the voter inspection exercise and the mop-up registration, which ended today. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. Of course, you should know by now that we are also streaming live on our websites, www.voazimbabwe.com, voashona.com, as well as voandevele.com. The inspection of the voters' roll and the mop-up registration exercise came to a close today, with many people making a last-minute dash to registration and inspection centers across the country. Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa has signed the Electoral Amendment Bill into law, according to a government gazette out today. This sets the stage for the proclamation of the election date by Mr. Mnangagwa anytime from now. A few weeks ago, Mr. Mnangagwa promised to proclaim the election before the end of this month, and if he is to honor his word, then we should know in the next 2 days when the elections will be held. Lichona njani mthwakazi, lichona njani izulu weZimbabwe. Ikutibana njalo kuhlelo lwenu namhlanje, uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje ke sikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota obeluqhutshwa endaweni ezitshiyeneyo zelizwe, olugqitshwe namhlanje, kanye lohlelo lokuhlola amagama kuluhlu lwe-voters roll ukubana lilotshwe kakuhle na igama lakho, njalo iqondile yonke imininingwana. Ngoba nxa ungasahambanga wayahlola, kwasokutholakala ukuthi kukhona okungaqondanga ngelanga lokhetho, kawusoze uvunyelwe ukuvota. Emakhaya lenelisile yini ukuyabhalisa, njalo lihambile layahlola labona ukuthi into zintswempu, konke kuhamba kakuhle? Ndiyo nyaya yatukukurukurane zvayo nhasi muri yeZimbabwe, nyaya yekunyoresa kuvota, uyezve kuongorora gwaro revavoti, kana kuti voters roll. Zvirongwa izvi zvasvika kwamvura yacheka makumbo nhasi. Asi mubvunzo watinawo ndewekuti maenda here kunoongorora gwaro iri, uyezve vanga vasati vanyoresa magona kunyoresa here? Taona mifananidzo yanga ichibuda padandemutande reinternet, zvikuru sei paTwitter, ichiiswa nemasangano akazvimirira oga akasiyana-siyana, anosanganisira Election Resource Center, pamwe chete neisangano raMuzvaregistina Mukoko, vachiburisa mamifananidzo yevanhu vachinyoresa nhasi. Kwanga kuine vanhu vakawanda. Muri Zimbabwe musadaro veduwe, musamirira zuva rekupedzisira, haiwa. Asi magona nekumhanya kwamaita kumhanyira kuma registration centers. Toda kunzwa kwamuri kuti magona here kuongorora gwaro iri, uyezve manyoresa here? Nhasi mtungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa va saina mtemo we electoral amendment bill wa mtemo wakakwana chaiyo wakadzama saka takumirira zuva resarudzo kuna vamnangagwa vakavimbisa masvondo mashomo apfuura kuti mwedzi uno usati wapera vachange vazivisa mhuri yezimbabwe kuti sarudzo zvichaitwa rini iko ge esesikumelele manje ukuti sizweke ukubana umongameli Mnangagwa uti uketo luza kwenziwa nini njengokuthembisa kwakhe. And joining me now is my first guest, a man who needs no introduction on this platform. That's Tinei Mukwewa, the director of the organization Abameli. Mr. Mukwewa, good evening and welcome.
Welcome. Thank you very much. And how are you?
We are doing well, Mr. Mukwewa, and we appreciate your presence. Let's dive in. We hear many people were making the last minute rush to registration centers and to inspection centers today. How was the situation where you are?
In Bulawayo, there were also many dashes where people were rushing to go and put the final nail in the coffin and inspecting for time, probably the activity, and checking their names. It's quite unfortunate that people had to wait last minute, but also we need to be also cognizant that there were also other means in which you could check a name without having to go to the polling station or registration center. So it does not mean that physically, because a few people went and checked physically, but we do not have statistics of how many people were able to access that information via the SMS. How many people could also access by so using the various tools that were available.
And personally, how did you inspect your name?
I met the team right on the first day. Where the polling station is Baines Primary, and I made my inspection and checked my name, and changed the polling station as I felt that I needed to change the polling station so that it could be hopefully during the election.
Vamukwewa runare rwenyu rukukatakata nogona kuti famba famba here kwa muri ipapo maybe tinganzwana na zviri nani
ameno kuti iko zvino ndako kunzwa iye makundinzwa zvakanaka here ndamira
zvanani chaizvo taona nhasi va mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vachisaina mutemo weelectoral amendment bill wa mutemo ya act zvinorevei izvi
izvi zvinoreva kuti mutemo pane zvimwe zvakawedzera pamutemo wanga uripo weelectoral act. Pane masangano akaita se-Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network, anga achi loba kana kuti kuadvocate kuti paiswe zvimwe zviwedzerwe pa-Electoral Act. Hurumende yakatora some of the things zvishoma ikawedzera. Asi pane zvakawanda zvichiri kudiwa kuti mutemo uyu uzadzikise bumbiro remutemo yatinoti constitution yedu.
Aha. Saka kanata kutarisa zuva re sarudzo. Muri kutarisira kuti vamunangagwa vange vachizivisa nyika rini, vange vachishambadzira rini zuva resarudzo?
Tukuona zvinenge mazuva akutevera anenge handidi kuti ndiprofite asi kunana 4 June apa ndipo patinenge ndofunga tinganzwa presidential proclamation achiseta madates kuti election ringaita rini. And after that setting of the dates, pane nguva inokwana 60 days. So zvine zvichireva kuti from 4 June toverengawo mazuva angasvika 60 days ndipo patinoita kupinda paelection.
Aha. Lapo khona mukwewa yevo uyatsho kuti wena wahlola igama lakho walithola. Vakhona yini abahlolayo obaziyo bathola hayi into kazimanga kuhle balungisisa. Njalo bakhona yini ekade bengakabhalisi ukuvota, ekade bengabhalisele ukuvota, abenelise ukubhalisa kuhlandla lonele eligqitshwe lamhlanje nje?
Kuhlandla lele eligqitshwe namhlanje, sike sabhoda emhlubulweni waseMandebeleni, kusuka eMpopoma zaseVitoli, safika laseHwange. Siyehla sayafika koBulawayo sadlula saya eGwanda eMajawundeni sidlula sisiye eBedbridge. Indawo lezo besithola abanye abakade bengakaregisti. Bebekhuthazwa bekule nhlanganiso ade zifanana leZimbabwe Human Rights Association ade behamba bekhankasa beyenza esithi ngama road show leZimbabwe Election Support Network. ERC layo ibikhona Hill Zimbabwe bebekhona phakathi ngezinye inhlanganiso lazo esihlangane lazo kade zikhuthaza zikhankasa ukuthi abantu bambe bayohlola. Abaningi bebetholakala behamba bekhutshwa izihlobo lama esithi ngama voting educators athethwa ama VE asuka kunhlanganiso le ethwa yiZimbabwe Electoral Commission iZEC. So besithola abaningi behamba besiya register. Kulabo bekukhona abanye kade bethola izibongo ziyabe zipanjanisiwe bebekorekthelwa, abanye bebetshintsha indawo lapho bazavotela khona. Kusuke koBulawayo abanye bebebuza ukuthi endaweni lapha na kuthiwa ekusileni isibhedlela lesi esidedikethe ukuba uJoshua Mqabuko kule tende ade likhona, abaningi bebetshelwa ukuthi abasoze bakwanise ukuvotela khonapho, kodwa abezeki bebebachasisela ukuthi kuzabe kule tende. So i-process le incede abaningi ukuthi bazi ukuthi bona bazavotela ngapi, lokubakhonfirmela izibongo, lokukhangela ukuthi ubhaliwe yini, namabizo abhalwe okuqondileyo yini. So kuncedile sibili, kodwa okungani kudanisile yukuthi bekungakhankaswa kakhulu lapha especially ku-television ukuthi abantu babekwazi ukuthi kumele lokhu kwenzakale, ngoba abaningi babona izinto eziningi lapha kuma television kumabona kude.
Abasakhulayo mukwewa bami ngapi konke kukho konke lokho, balomdlandla yini, balentshinkuntshi yokhetho lolumpela?
Kukhanya abo lutsha bangani sebele esithi new edit impetus ukuthi bayovota. Kukhanya sokwenganiso kule ntshukuntshu iminyaka edluleyo abasakhulayo intshukuntshu ibingani lutshwane bekungeladlabuzane, kodwa kathesi ubusithi nxa ukhuluma ngendaba zokurejista lokuvota bebesukumela phezulu ubona ukuthi indaba yokuvota le ingani ibaqhuphula ukulukuluku ngoba kathesi umumo ungani usuguqukile ngesikhathi lesi kweminye eminyaka edluleyo abantu beqalisiwe ukuthaywa kodwa kathesi kungani kulokuthula okwenza ukuthi abolutsha babe lontshukuntshu yokuthi baphume bayoregister ukuze bacine bevota.
Pane imwe nyaya vamukwe wame noma kambonzwane zvakana kuti pane dzimwe nyaya dzakadai dzamambosangana nadzo ndakaverenga mave panhau svondo rapfuura pane munhu akanga achitaura iye kuti akaenda kunoongorora gwaro revoters roll asi akasvika ikoko vezeki vakatora chitupa chake vakatarisa kudai zvikanzi ko iwewe uri chipoko here zvikanzi nemunhu uya uya sei muchidaro zvikanzi marekodzi edu ari mumakombiyuta edu apa ari kuratidza kuti iwewe wakashaya gore rapfuura ID number yako zita rako everything zviri pano apa saka iwewe uri munhu akashaya saka zvikanzi nemunhu auya saka handizi chipoko ndini ndiri pano sezvamuri kundiona saka munogona kundinyoresa patsva here zvanzi vezeki vakaramba zvikanzi haiwa tanga waenda kuhofisi yana mudede uko unogadzira nyaya yako yedeath certificate kana kuti yebirth certificate I found that hilarious. Pana ma cases akadai amambonzwane zvavo.
Handidi kuti ndiudze ruzhinji zvisirizvo. Hapana kesi yakadaro yatakuti tasangana nayo. Kuinforma death is voluntary. So hama dzofanira kunge dzakatakura humbo. Ukuratidza kuti munhu akashayika kusvikira kuti munhu abviswe pavoters roll pane pachitsvagwa humbo unenge wedeath certificate unenge uchidikanwa unoratidza kuti aiwa munhu achisipo munyika saka panzvimbo dzakadaro ameno kuti hama iyi yakaongorora here kuti mazita anokwanisa kunge akafanana but akaongorora here kuti manhamba akafanana here because vana Jabulani Ncube vakawanda vana Nicholas Shoni wavo vakawanda zvingaita kuti maybe paida kuti paongororwe saka ini handizivi kuti zvakadaro zviri kuwanikwa here but ini nekuona kwangu pane pachidiwa humbowo hunoratidza kuti nanga akashayika and it's declared kwa registrar general.
Aha. Siyabonga mkwewa. Please do stay on the line. Abasanda sikhuma isikhathi 20 minutes past 8 o'clock eZimbabwe ngesikhathi sala eAmerica eWashington DC Eastern Time it's 20 minutes past 2. Bengimbuza lapho umkwe wangu olunye udaba enke ngaluvala emaphephandabeni ngeviki edlule bekulomunye ubaba othi wahamba yena kuzek esiyahlola igama lakhe wafika ke lapho bathatha isithupha basibheka nje bavula ikhompyutha bathi hawu khathi wena baba uyisipoko yini wathi yiindaba lisitsho njalo bathi ha amarecords ethu atshengisa lapho ukuthi wena ubhubhe enyakenye wathi hayi khona ngiyaphila njengoba limbona ngibhalisani kakutsha then kwakhanya sokuhlupha yikhonapho abezeki bathi ha qala uye komsitheli ngale uyelungisisa udaba lwakho lokuthi sowasichiya emhlabeni angisayilandelelanga kahle ngezwa ukuthi yahamba kanjani khonapho leyo ndaba kodwa uhlelo ngolweni wabasanda sixhuma uhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection sixoxa ke lamhlanje ngodaba lohlelo lokubhalisela ukuvota olugcine namuhla kanye lokugwalo lohlelo lokuhlola amagama kugwalo lwaba lelungelo lokuvota olwe voters roll. And it's election time, as we have stated that an election proclamation from the president is coming very soon. It could be today, it could be tomorrow, it could be the day after. It could be whenever, but very, very soon. And we have been talking to many of our listeners. Some are sending in videos, you know, telling us who they are going to vote for. Let's take a look.
Ayo anya ino tika ndiye kuti kuvota chinhu chakanaka. But tikatasa makore apfuurawa vainetsa kuvota. Nekuti ndongovota but changokaundwa ndini kuti ndavhota but chandavhotera hachina basa. Sengoti vhoti yangu iri kukandurwa pandino pandisingadi nini. Hazvino ndavhotera ani but vhoti yangu yaingokandurwa pandisingadi. Saka sometimes ndoona sekuti it's useless kuvota. Ndozvo handinoonawo nemafungiro angu handiziwo umwe wangu kuti munofunga une kuvhota baba
haa kuvhota utopedza nguva ndinongovhota apane nomoyo inochinja
mangu panana izvo
but oraiti zvakafana izvozvo zvitase zviri serious kunzi kuvhota kureko saka tomboita here kuti tomboona zvinodii kana kuti tongosiyana zvose nzira dzitangogara tichitoziva kuti kuvhota hakuna musoro
unombozama gore rimwe chete pamwe rinochinja
aiwa ndatichinzwawo kuwashington dc kuti vachatizamira zvipi votiudza kuti kwakanakira chii kumbovhota uye pane zvachinja here kubva munzira dzaishandiswa kudhara mukuvhota nekuti ndinoona sedzanga dziri rong kana dzitori rong na
yes 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 zvisei studio 7 sazvinoita ndezvekuti isusi kuvhota toda kuvhota but wekuvhotera tichamisa.
There you go. Mkoma mkwewa anzi ne mtereri wekutanga vangavaka tarisa pa television kana kuti pa Facebook vaona maface maviri ari kutaura nekuti kuvhota kubatsiri anzi ne mtereri iwoyo anzi kuvhota kupedza nguva enda uyu munhu wechidiki vafana vezera vafana vechidiki vechizvino zvino muri kuzvionawo sei zvivamukwewa zvinhu mashoko amuri kunzwawo kazhinji here kwamuri kufamba famba halo vamukwewa halo Mr. Mukwewa.
Hello?
Yebo mkwewa, uyangizwa?
Ye, nyakuzwa.
Aha. Vengisithi mina abasakhulayo laba sisanda badlala lapha emsakazweni la ku television mbono ubalalele. Omunye wabo uthi yena kuvota kupedza nguva, ukuvota ikudlala ngesikhati, ikudlalisa isikhati. Ngumfana osakhulayo lo omele be ehamba phambili impela siyavota ezilungiselele ikusasa lakhe. Amazwi anje ngamazwi eliwazwayo yini kanengi lapho elihamba khona?
Amazwi anjalo besike sawazwa but awasiyo angani manengi. Abalutshwane nje abolutsha abasale ngqondo ezicabanga kanjalo. Kodwa amazwi anjalo ayadanisa sikhangele ukuthi iZimbabwe abolutsha yibo abakhangelelwe ukuthi baphatheke enhlelweni zokuthi badinge ubukhokheli obuzabaqondisa ubukhokheli obuzalungisa ukuze umumo womkhonomi umumo lemthetho iguqulwe. So kumele ukuthi abolutsha baphatheke kodwa kuyadanisa ukuthi kwezinye izindawo lapha desifika khona ubuthola abalutsha adebele ngqondo zona lezi zokuthi hayi ukuvota kutshintshiludo. Kodwa imbangela yokuthi abolutsha baze bacabange ukuthi ukuvota kutshintshi lutho kusukela ekuthini kulalapho abakubonileyo ukuthi kwesinye zezikhathi bebesithi bengavotela lokho abakufunayo kungaphumi ngendlela. So kusobala ukuthi izeki isilomlando ukuze i-election le abolutsha bakhangelele ukuthi bagcine bevota ngoba izeki ingayekela ukuletha esithi ngama-credible elections abolutsha bengagcina bengasaphatheki ekubusweni even lakukhetho.
Aha, qhubeka ubambile khonapho Mukwewa. Tinayi Mukwewa is the director of the organization Abameli. It's a human rights organization based in Bulawayo. Timbotora Mtereri wedu Mkoma Donald Mamboma. Mkoma Donald Magadi.
Yofara Mkoma Mchunga Murijeko.
Aywa, tiri boss tereki. Kurisei kwa muri.
Kuri nani Mkoma, amene ikoko kuchando.
Na, kuno kuri kupisa zvekuti.
Kuri nani chose Mkoma.
Mhm, mainzwanya iri mugango, koma manongorora here mazita kana kunyoresa.
Mkoma inyipapa ndikuyetera izvi. Chungu dzaivapo chose ati haa, kubatikana nebasa ndozvakati kone. Ati chungu dzaivapo chose. Asi handongokurudzira vano vanokwanisa kuzviita ani. Ndinotoropo dzangu vanotaura vachiti kuvhota kurasha nguva Mkoma. Hakusi kurasha nguva kuvhota. Zvopangautaupa kana wakakufundikana nacho zvandakaita nongo wakufundikana but noti kuti kurejista kuvhota kana kuti kuvhota pachako kurasha nguva aa. Ukaona zvitaugwa nemunhu zvere vechidiki kuti kuvhota kurasha nguva munhu iye ngatigara ari kaibhodzi yange mukasa anovhotera pacho hapatombomeki sensi. Munhu unonga achingovhotera nhamu nokuzvara kuti taona mabasa munhu saka iye munhu anotaura achingovhota hakuna basa ngatogara akadaro nokuti haana zvaanobatsira nguvati avhote mudei nokuti hazvino hazvi kudzidzingisa pakashazvakaita nezvakanaka hazvi makadaronga mukawataura muregei satomunhu yoti mukamuenika renjaka haana chaanomboona bcause kana munhu achira kuzvivhota hakuna kukwatisa alo handizvi kuti munhu wakaratidzwa sei.
Aha, saka
anobatsira nokuti wavhotera pakadii panani.
Saka
kuvhota kubotsera bose munhu anenge agara achivhotera pazhara nenhamo saka minimu yekuvhota kana ukavhotera kandidheti chaiyo chaiyo dheradio vanhu zvinoiziva kandidheti chaiyo chaiyo inoita kuti nyika yedu indendeni hakuzi kuti hakana vazivi hamenoti zvinomboitika chaizvo mupfungwa kufunga kunosiyana Mkoma asi chokwadi chachacho chiri pachena.
Saka Mkoma Donald, muri kuti makakundikana, makakundikana kunonyoresa kana kuti kunoongorora voters roll?
Unonyoresa kana ndikaona hangu temu ichipo yekuti chirongwa chinindira mberi chekuti ndekurejista ndokwanisa kumhanya ndikandawamukana pabilibita ndokwanisa kurejista ndakupai asi kana noti kunovhota chao chako ndinoda
asimakasaka
ndikaaanamukana wekuti ndibude ndimanye ndinowamuka ndinohandodzokasari ndinenga ndikandorejista.
Aha, saka makatadziswa nebasa apo.
Mukana ndakaushayiwa Mukoma handidi kunyeperai.
Kuvarungu havazi kunzwisisa here kana mukavataurira kuti munoda kunorejista. Makambokumbira here kumurungu karamba?
Pambakumbira pacho vanga pari bhizi Mukoma saka havana kumbotogara vanitendera izvozvo. Vazinenyaya kuwanda kwatakaita vakatozobvawo pakuti kana iwo ukaenda vamwe vese vacho havauda kutopa vaizvizi kutaenda mushano tikaunodai. Saka mungoziva kuwanda kwatakaita kwekuenda uku ndo kwakatokonzereka kwavangwe.
Aha.
Asi ndoda kukurudzira hangu vanokwanisa vaenda vachozo sofa vachova vakwanisa kuziva kuti namatambudziko atinawo munyika anoopera zvadini. Uye ndinopokana navamwe vanhu vane mapato avo vanonyatsokuziva kuti mapato avo haana zvaurutsigiro hwakanyanya chavakakwamba voita zvokuti enemi yavo ndiyo achamisa kana kuti ani common enemy chizikamwana chero munhu
Aha, tinotenda mukoma wangu muene zuva rakanaka ikoko.
Ah, maita basa munhu rakatimirise ikoko. Tadinda gumbo muone.
Aiwa ticha moroisa tatenda, siyabonga sithathe omunye njalo umlaleli. Ulunga, kunjani Lunga?
Ngibona ngoma kunjani.
Hayi siyaphila, kunjani lapho khona?
Hayi ngapha iqalile manje kuyabanda kuyanetha yonke into ekuhlangahlangene.
Yebo kithi, hayi isikhathi sakhona.
Hayi isikhathi sakhona.
Ye, wena elisile yini Lungu ukuyahlola igama kumbe ukuyabhalisa?
Kuthi ngakhona ukuyabhalisa. Kodwa ke indaba yokuhlola le ngibona ngathi ibethingathi idlala emaqhathelana ke manje ngoba usuku labo lwama-elections ukuthi alikanawo ngisabona manje kusathiwa abangakhona ukuyibhalisa baze bezobhalisa kodwa-ke ukuhlola amagama ukuthi ayavela inlapaas rod ngathi banikeza abantu amadeyiza amalishona kakhulu nje i-11 days ukuthi abantu bezehlola okokuthi njengoba namhlanje kube yi-last day yakhona kusho ukuthi laba abengakade bengabhalisi abaqala ukubhalisa kusasa nje kusiya phambili angifile ukuze kuya-announce ama-elections angeke besakhona bona ukuyohlola amagama abo ukuthi bakhona yini kuma-voters roll ingathi iphume khona endleleni phela ngoba bekufanele ukuthi lento mhlawumbe kuze kufike ibhethi ukuthi i-president iya-announce ukuthi kuyovotwa nini then kube yifana lapho banquma kwesukile ukuthi manje sebeyovala nje njengoba kusaqhubeka nje kubhalisa kufanele tonto sekuqhubeke ngoba ungathi nje lento bayenzelela abantu abasekhaya kuphela la bantu abangaphandle nge kukhona ukuthi iye wayebhalisa njani kuphindele futhi uyocheka futhi igama lakho ukuthi likhona na yilapho nje ndingena.
Aha, kuya kule ndlela ezithiyeneyo Lunga ezokuhlola igama lakho bukwanisa ukufona ukuthi ubuchayo star le number lo hash kumbe ubukwanisa ukungena ku internet laphana kumbe ukuthola i SMS evela ku Zack nxa wafaka inombolo zakho ngesikhathi ubhalisa wawungabaphanga inombolo zakho zocingo
kuthi inamba nawe nikeze zona ezasekhaya vele engisebenzisa yile ile ngasekhaya kuthi nakho angiyezwa ukuthi mhlawumbe iyandini i-SMS eyithuleni ukuthi available ngoba njani so inamba yakhona engazange ngiyithathe kahle kahle leyo yoku-checka kwi-inthanethi ukuthi i-checka ngayiphi nawe.
Manje kule ngozi khonapho Lunga ngoba njengoba ungulunga nje isibongo nxa kuyukuthi babhala langa laphana sufika ngale phela mzukwana welanga abasoze bakuvumela ukuvota
kuthi la engabhalisa khona kahle kahle umuntu owayesenge wayebhala wayethatha imininingwana yami wayeza konke waprinta waqeda lapho nje wangikhombisa lana kuskin ese computer angibonisa ukuthi ngicela ukuthi check uma kunemistake lapho inkondiso la kunemistake khona. Akuma nami ngabheka ndiyakeyahle ngabona nje into imininingwane yami inhamba kwesithupha isibongo yizo ne-line yalapho futhi kuyovotela khona nje kwaphuma-ke kahle nje kuthi mase kungenzeka nje into imistake yokuthi kube khona kwaaaakuyakeseuthintshe khona ngale but mina ngazibonela nje kahle nje kunganamisteki ikwanje.
Aha, hayi nxa kunjalo kusho ukuthi into zonke zigrand.
Yeah, sesiyobona khona noma singakazi nosuku lakhona into kuyoba yimini mhlawumbe songabe ngisanda ukuthi kuqondane nokuthi-ke ngisekhaya noma ngizoya ekhaya
ngabe
ngibona ukuthi kuzoba yimali khona.
Usuku lwezamaduze undunankulu uyamemezela nje kungaba anytime from lamhlanje nje so uhlala uvula indlela.
Hayi siyazi ukuthi i-Studio 7 isakhona emhlolweni vela akazi ukuthi isikhohlisi.
Hayi vele
ngomsebenzi
ngomsebenzi wethu nxa sikhithika vele siyalicathekela kasidlali njani.
Hayi siyabonga mpela bafowethu niyibambe njalo nje phela ngaphandle kwenu kusho ukuthi asidli kodwa sinike singaphandle.
Hayi siyibambile lunga lani lathi sibonga lina ngokusichasa usekelo lwenu elutsho yonke into kithi.
Hayi siyabonga kakhulu nanganelezinteezasekhadi ziphakhe zizokuthi intokolo zishaya abantu ngamazwi kami.
Soqalisile lo. Hayi kutwa kubatshayela abantu. Hayi siyabonga. Okay, siyabonga. That's Lunga there calling us from South Africa. Obezeqale enye indaba manje kanti koloshe eCountry Park, but eish. Hayi siyindaba esingayo lamhlanje. Vam kwe wamo uchiri parunari.
Yeah, oni.
Okay, bata e makadaro rambai. Makabata rambai muri parunare. Isikhathi sesihambile sesifika kubo 20 minutes before 9 o'clock. Kodwa singakabuyeli ke kumkwewa. Ege siye ezitolo sizwe ukuthi amajaha kithi asiphatheleni ikakhulu Gibbs Dube lo Ivanza ziningi ngendaba zokhetho
zolomhleli njani ke lapha kumthombo sithemba u Gibbs Dube liyangazi abaningi benu lapha ke sikhuluma ukuthi kumele lenzeni nxa lifuna ukuthi sithumezele ama video okusitshela ukuthi lizavota kumbe kalisoze livote kuchiphe kuwo okunye okumangalisayo ukuthi ukwenze khonokho nango kothe ngilitshengisa ukuthi uhamba njani uyashaya khonapho-ke ku-VOA Studio 7 ube sufitizela kungazani ikhamera ungakufitizela kuyikhamera khonokho kuyakutshengisela phela kuyikhamera ukuthi usukhona anti yabona makhathi esinasengikhona mina-ke u-Gibbs Dube ngizavota kumbe asoze ngivote mina ngizavotela ixoxo kumbe ngizavotela ivisa kumbe ngizavotela uzibani bani ukhulume la ukuthi wena uzavotela ubani nxa suqedile khonapho-ke sushaya-ke lapho sithi ntshi ungavele ushaye khona mpana-ke sokuphuma-ke wena phela suzimele kuhle mnandi ube suthumeza phela ungakhohlwa ukuthumeza asithumezeni libone nakho phela sendithumeza ube suushaya-ke khonapha okuyi-aro lokuthi shu nakhuyana phela hambiyani sokuphelile uzavota kumba uzozivote tshela mina thumezela phela bye.
Siyabonga jahala kithi Gibbs Dube Timbonzawo Ivanza ziningi simba mkoma wangu Timbonzawo kuti matigra mashoko api
muri eZimbabwe kwazuwai ndini Evans Zilinga kuno Studio 7 kuWashington DC nasi tiri kuda kutsvaga kunzwa kwamuri kuti muri kuvhota here musarudzo dziri kuuya idzi muri kuvhotera vanaani kana musiri kuvhota sei musiri kuvhota saka ndikakuratidzai kuti zviri nyore sei kutitumira mavhidhiyo muchititaurira izvozvo kungoenda pafoni penyu sezvandaita ini kudai kwakuenda pabhatani rekamera sezvizvi kutodzvanya kwandaita kudai so zvandiri kutotaura izvezvi ndakatarisa mufoni mangu zviri kutorekodha ndiri kutoona ndiri kutonzwa kuti zviri kuti kudii kutumira kwacho nyore nyore kwakungoenda zvakare pabhatani irori kudzvanya kudai so zvabva zvatoita yatouya vhidhiyo tikangodai so tinenge tatoone vhidhiyo yenyu muchitiudza zvamuri kuita muri kuvhoterani sei musiri kuvhota muchavhota rini.
Aha, tinotenda Simba, hanzi muchavota here kana kuti kwete, lizavota yini Kumbe kalisoze livote rekodani, lizirekote ku WhatsApp konapo, kumbe amafoni ni matupa, libe selifaka ke ku WhatsApp lisithumezele, sifuna ukuzwa sizawadlala kama video yenu konapa emsakazweni wenu, kumsakazo we Studio 7. Vamkwewa timbopinza Bora Musango, mapato akasiyana siyana zvikuru sei Zanu ne MDCT yavatsamisa tikunzwa vanhu vatsigiri vemapato aya vachitaura nezve Bora Musango veZanu PF hanzi vachiwenga navamunangagwa mukada kutamba nesu nenyaya dzenyu idzi tinopinza Bora Musango. Tukuzvinzwa izozo futi ku MDC yavachamisa pane vatsigiri vari kuti haiwa hatizi kufara zvachose neimposition yemacandidates. Saka kana musina kuchigadzira chinhu ichi ka tinopinza Bora Musango. Zvinhu zvamuri kunzwawo here kwamuri ikoko kuBulawayo?
Zvinhu zvati kusangana nazvo ndakatarisa election rehwange, kuhwange kwakuna Brian Chuma. Primary election ratora mazuva anokwana 3 days richitadza kuitika reMDC Alliance. Kwanga kune kusawirirana. Ndipo paunoona kuti pane inonzi post primary election syndrome, pane zvimwe zvinozoitika afterwards. Saka pama primary election vakuru vakawanda nzouhombe dzadona. Kugweru honorable Sisu Zvizai vadona, uveku MDCT, Abednego, governor wekumatebeleland South, Abednego Nyuve vadona, iwo vanga vari governor. Takaona wo kuti panotoni apa nzou hombe dzakadona wo muZanu PF. Saka panodona wo nzou pachipinda wo vatsva. Zvinoitika kuti pane kutsutsumwa kunenge kwakuitika, vanenge vadyiwawo vachichema kuti pane zvavachaita. Asi izvi ndipo panooneka kusimba kwebato racho kuti rinokwanisa here kumuka kana rabva muprimary election. Saka takamirira kuti tione kuti after a week or two after the primary election, pavanozotanga kukampena, vakufamba negwara rimwe chete here kana kuti vatopasanurana.
Thank you there, Mkoma Mkwewa. Enda, please do stay on the line. One thing for sure, the ZANU PF leadership is jittery, they are panicking. I saw Mr. Mnangagwa came out last week talking about the Bora Musango thing, and today Vice President Mr. Chiwenga is also warning party supporters not today do the Bora Musango thing. Remember the other election when people, supporters, aligned allegedly to Mai Mjuru, did the so-called Bora Musango, and we had to go for a second, election, a presidential election. That was 2008. Remember the violence that followed that election. Timbotora zvekare mtereri mkoma Tinashe. Mkoma Tinashe magadi.
Ndinofara magadi henyu.
Aiwa tiripo kana muri raitiwo henyu.
Ndinofara kuri seko ku Studio 7.
Kuri kupisa kunoko ameno kwamuri.
Aiwa kwatiri kunenge tichangotanga kachando.
Aha. Muri kupi chaizvo?
Ndiri kuona ndiri kuHarare kukwadzana.
Muri kuwadzana. Aha, ndo kune kune ndo kune nyaka uko ndekwa vachamisa handidi.
Ndekwa vachamisa.
Ah, saka hanzi vari kuibata sei nyavo ikoko. Asi panya kunyoresa kana kuongorora voters roll ma ongorora au here kana kuti manyoresa.
Dai nini ndakarijeka kuvota yeze kana ongorora tsarangu riri here. Ndakaona tsarangu riri kuzve kupata.
Aha, sa panga pasina kana problem.
Aiwa papa sina kana problem.
Ko dzimwe shamwari dzenyu?
Shamwari dzangu dzakawanda. Takaenda takawanda kuno tarisa mazita edu takaona ariko.
Aha, sorry there, we have lost mukomati nashe. See, tine mumwe mutereri zvekare, mukoma kudzanai. Vakudzanai makadi?
Ndiripo baba makadi.
Aiwa, tino fara kana muchifarawo.
Right, you said.
Nah, that's good. Matibata muri kupi?
Ndiri Marusapi.
Makamira sei Marusapi?
Yeah, muri right.
That's good. Ko manoongororawo voters roll here kana kunyoresa?
Yeah, ndakanoongorora marinyezo.
Saka zvanga zvakamira muche zvese?
Zvanga zviri right.
Matomirira zuva racho?
Dora zangu mirira kutoni zvofamba zvizvi.
Aha, sarudzo idzi dziri kurevei kwamuri zvii chaizvo zvamuri kuti kana muchibuda mumba menyu muse sarudzo muchinovhota muchiti ndinoda kuvhotera izvi ndoda kuona zvichiitika.
Izvi ndofunga zvine chirevo chakati kurei. Izvi I'm 28 years. Then kubva 2008 ndaanda kukwanisa kuvhota but handina kumboita shungu kana kumboti ndofanira kunovhota. Then 2013 ndaifanira kuvhota but handina. But hey, ndakuronga maybe ndinokwanisa kuchinja zvinhu kuti zvive zviri mugwara rimwe rati takatarisira.
Saka makakwatura nenhamo mukoma kudzanai mukaona kuti kusi kufa ndekupi.
Ndochokwadi chaicho ndavuya kuona kuti maybe tisiti kuzviregerera tega tichingoti amene ngavanovhota ngavanovhota but arega timboona kuti tikamboenda takawanda kudai tochichinoitika.
Hongo ichokwadi ichocho nekuti vechidiki hanzi vane dambudziko rakanyanya rekusada kunovhota. Pane mumwe atambotaura naye pano apa pachirongwa earlier kana manga makaterera anga achiti kuvhota kupedza nguva uyezve ndakambotaura neimwe hama yangu musiyoya yechidikiwo futi ndikabvunza ndikati ko shamwari wakanyoresa here zvikanzi hapana wekuvhotera pamakudo akangofanana ese.
Kuti makudo akangofanana ndoronzekunyepa.
Pane amwari nani?
Mate.
Ndati pane amwari nani makudo acho
iya. Ya, tingati pane ari nani but ndezvekumboda kumboonawo kuti anotipawo zvipi. Pane kuti tingoramba tichiti akafanana nerimwe ratingazive kuti rinoita zvakadii tongoti akafanana nekuti angori nemahobi ese tongoti zvinobuda zvakadii.
Aha, well said that them koma kudzanai. Saka mashoko enyu ekupedzisira mungada kudii kune vamwe vechidiki vezera renyu nezvesarudzo idzi?
Sarudzo ndofunga tikaenda takati wandei zvinotibatsira spirit. Bhozi panenya ya wangwa jiti tikano rigesta kuvota tikano vota zangu fani kisa vota bozi chango biri rwati shabibi but njinoona se unge nini kubiri wangwa ya nebega nanda jiva wangwa nukona ndiri shoma chakafana nane muna ane mari shoma kabiri wangwa vasara sina kana chino bati wane mari zaka wanda wakabiri wangwa wangwa nukara waini something zukuti wangwa nukota bozona tikuna haru kubiri wangwa saka atikangwenda takati wande ikazino kono tibatsira kuti yakwa kabira kono tibira pano kono tadza kubudirira futi
aha nayo atinotenda nekupinda muchirongwa mukoma kudza naye
ya maita baba
aha that was kudza naye a 28-year-old man he says by 2008 he was eligible to vote, but he didn't. 2013, he was eligible to vote too, but he skipped that election. But now he says, hell no, there is no way I am going to sit this election out. I am going to vote. So says Kudzanai, a 28-year-old from... I think Harare nda kangana kuti vakudzanai vati vanga vari kupi. Mkoma mkwewa before I come to you regarding mbotora zvekare. Ngitate omunye umlaleli njalo uludzai mhlanga va mhlanga makadi.
Ndiripo makadi mkoma wangu.
Aiwa tinofara kana muchifarawo.
Ndinofara.
Mati bata muri kupi?
Ndiri mu South Africa.
Aha, akamira sei malevels mujoni umu?
Ya, mujoni mukoma wangu tirikungotetereka inhamo yekutiza kumusha kungotsvaga mafuro manyoro.
Ha, vamusanga koma tinhamo ndenyu mega here.
Nhamo ndedu tose takangowanda inongotivhiringidza but tinongodawo kuti tigare munyika kuti zvinhu zvitifambirewo muzha.
Aha, kugara kuwana rugare munyika menyu ndokunge manyoresa kuti muvote vamusana makanyoresa
ini ndakatogara ndatonyoresa kudhara ndangotomira zuva rekuti ritaurwe kuvhota todzoka totondovhota
makaongorora here voters roll mukaona kuti zita renyu rakanyorwa zvakanaka
zvitarango ririmo ndakatifonera mai mwana ndikati ndai nechitupa changu mundotarisa vakandoona ririmo
aha saka matomirira zuva resarudzo
ndatomira kuti vamunangabva vatipe zuva kuti tivarakashe mukati mesarudzo
aekuvarakasha
kwetakaita muna 2008 vanozviziva
vamunangagwa vacho hanzi rambai muchingoukura isvisvi tichingotonga
kungotungana kwembudzi ndo zvinongoitawo munhu anonge angori pamusoro nekuti murimo uzariri nerwizi kungotsvakawo chekutaura asi vanongozviziva kuti pafree and fair election tinovarakasha saka tikatotarisa kuti vatiitise zuva rekuti tipinde musarudzo isu vechidiki tivarakashe sezvari kutaura kuti tiri kuukura kwembwa ivo vanozviziva kuti vakomana vari kurova bhora zviri kutyisa vari kutoita mudumbu pari zvino
ko bhora musango iri kutaurwa nevatsigiri vavo vezanu p f ava muri kuona ichimubatsira here seopposition
isu iri kutotibatsira zvakanyanya nokuti tinobva taakutora magurususu edu atinawo kumdc alliance tozotora vashoma vavo vakuzano p f ndobva tandoisa mugurususu redu remdct alliance tobva tavazvambura
asi kualliance ikoko pane vamwewo kumdct vari kuti yavachamisa vari kuti kana musina kugadzirisa nyaya yemacandidates tinoitawo bhora musango muchagona kuzvigadzirisa here
kubato kwedu siremdc alliance ibato rakanaka rinokwanisa sarudzo zvakanaka kuti zvinongoitika ndezvekuti kana muri nyange muri pachechi vanhu vose havambozoteereri mwari sekuteerera kumunoita vanhu vose saka zvinongovawo kwapo nekwapo tinongonzwawo kwapo nekwapo asi nzvimbo dzese dzimwe dziri kuitwa maelection vari kufamba zvakanaka kuti pane vamwewo vanonga vasingadi kudyiwa nekuti hapana ndakudyiwa asi isu tiri kungoti bora riku kamba zakana kumkatima tiri tunona kesho hui na mkatime sarudi nukuti taka sunga jaga simba mkatime goriringa.
Aha, na iwa tinotenda vamsanga ni kupina mshirongwa.
Ndangande ito taura na nambuya kwendo gara kwa mbuko kwa gara wakusinyangpa kwa magera na wechito ti ah chari gojato zine tetuari hivi tikondo vota tise mnukuna wata angirayo.
Aha, na iwa waka ndofunga waka terera tinotenda mkomo angu.
Zinotenda mandimata pa studio 7 mwe ni zwarakanaka.
Tinotenda mwaramu itire zvakanaka. Ngingakatatu mlaleli, mnumzana mkwewa uyavezwa balaleli. Valo mdlandla mpela, vale temba lokubana hayi. Into zizolunga lonyaka bathi vaya mlahla phansi mnangako.
Yes, siyabazwa nje izikhulumi ukuthi zithi zizomlahla phansi. Kodwa simelele ukuthi ilanga lakhona lifike sibone ukuthi kozala nkomoni.
Aha, hayi uyiveka kuhle limkotho lelo mkwewasizobona ke ukuthi yozala nkomoni. Ngingakaphenduki kuwe ukubana sivale uhlelo ngithathe umlaleli silo Goronga ecingweni. Va Goronga makadi.
No fara magadi zenu.
Aywa tino fara wo mati bata muri kupi.
Ndiripa boxi di pa South Africa.
Pa South Africa. Makanyoresa ere kana kuongorora voters roll.
Yesi takato pedza mona mai.
Aha, saka mato mira zware sarudzi.
Mamira pindo yirura garwe mvura rinde musango mari singa fanenge tigara.
Aha. Richavuma ere garwe rase kubuda mumvura imo.
Hai rotato budisa mati tsanga mitiko.
Moro kudaro.
Garwe rato buda kugara iro ari ari singa ukama nemvura.
Aha, ai, tinotenda mkoma Goronga, murenyu ya kanyoresa one shamari zenyu zesi.
Aha, yote waka nyoresa, hende tuto kukuri biraku tinivanga wa sati wa zita, ati ziti mkana wake za wange wa zaone nge wa guma, zita famba se ya si, tinota wa kutiraku tirishinji, wete waka gadzirisho.
Aha, ai, watinotenda mkoma wangu neupina mjirongwa.
Ichamani kita kungo tikuru girei kuti yaraye yema kandideti ine nge ichawaita sosuti tigoshi rei pano ni hapo asikungo ti gati chingoti vanege wane fumbaye kuti bora msango fumbaye yo nga ine itikakundeye kuzani kwe buku msangane ino izite mbisi kama kwe mbisi ya nae fumbaye yo atifano nge tishanda nae no kuti nguwa ya sakati ambura yaka kura kata kupinga manje patari kira kupinga mchenani kata ngapi ambuke hili wizitese ki uone zileta kutinyika ino enge rambeni.
Aha, na ayo atinotenda mkoma wangu.
Ayo atinotenda zikuru ni mkoma wangu doni ambo likuwa zisao ya sisonde apara choku mirira chakachaya
chakachaya atinotenda enda coming to you Mr. Mkwewa. We have a minute to close the show. Why does this election matter, especially for young people? That's your last word.
This election matters, especially to young people who have never seen any other leader except Robert Gabriel Mugabe. So this is a moment for them to chart a new destiny. They have to be able to put their foot stamp and change the direction and course of this country so that the future for record and posterity, they can seem to have made a change and a difference in our country.
Thank you there, Tinei Mukwewa of the organization Abameli. He's the director of that Human Rights Lawyers Organization. Thank you also to our listeners who called in and who were listening at home or
watching online. Let's make another date next week. Same time, same platform on Studio 7. Good night, Zimbabwe.